Izvi zvabuda apo Governor we Reserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya nevamwe vakuru vakuru mbanga iri vange vari kubvunzurudzwa pamusoro pembabatirwo ari kuitwa mari dzehurumende. VaMangudya vaudza committee kuti RBZ yakakwereta mari inosvika mamiriyoni mazana mapfumbamwe nemakumi asere nemashanu emadhora kana kuti 985 million kumabhanga akaita seAfrican Export and Import Bank, uye vati mari iyi ndiyo iri kushandiswa kutengesa zvinhu zvakaita semafuta emotikari. Sachigaro vekomiti vatendai biti vati paramende haina zvainoziva nezvikwereti izvi, uye pamutemo paramende ndiyo inofanira kupa RBZ kana kuti hurumende mvumo yekukwereta mari kubva kunze kwenyika. Vati RBZ iri kutyora bumbiro remutemo, uye inofanira kusiyana nezvairi kuita, uye inofanira kuuya kuparamende kuzopiwa mvumo pane zvayakaita.
When an external debt is acquired, Parliament has to approve the same. Parliament has to approve.
Mutemo unoti pese panokweretwa mari kunze, Parliament ndiyo inopa mvumo. Pamari yese yamakakwereta hatina kumbokupai mvumo. Saka makakwereta sei mari inosvika biriyoni remadhora ekuAmerica musina mvumo?
Asi vaMangudya vati mari iyi yakakweretwa zviri pamutemo vachishandisa mutemo weReserve Bank Act, uye vakawana mvumo yekuita izvi kubva kugurukota rezvemari pamwe negweta rehurumende.
That my mandate goes onto this act. What happens subsequent to this one? It means that
indakaita basa rangu sezvinodiwa neRBZ Act. Zvinozoitika mberi zvava zvimwe. Sezvo tichikweretera president nenyika, zvinoreva kuti minista ndivo vaifanira kuenda kuparamend, nekuti ini handisi nhengo yeparamend.
Vabiti vati zvese izvi zviriitwa neRBZ zviri kunze kwemutemo, uye RBZ nebazi rezvemari vanofanira kuuya kuparamende kuzopiwa mvumo.
Why has the Reserve Bank not brought these loans to Parliament through the minister?
Mbunzo wangu ndewekuti sei musina kuuya kuzotsvaga mvumo sezvinodiwa neconstitution.
VaMangudya vabvuma kuti vanogona kunge vakakanganisa, uye vati vachagadzirisa pakatadzwa, asi varangaridzawo vabiti kuti pavaive gurukota rezvemari vakakweretawo vasina mvumo yeparamende.
You know, it means of finance yourself.
No,
both yourself as a minister of finance.
Let's not go into history.
I have got in my files.
No.
I've got in my files.
No, John.
Which, the loans
John,
that you yourself John, also John. Signed are going to be being it. And such loans, they never went to the parliament.
Imwe nyaya isina kufadzawo komiti iyi ndeyekuti RBZ yakakweretesa hurumende mari yakawandisa kudarika mari yainofanira kunge ichikweretesa. Mutemo unoti RBZ haifaniri kukweretesa hurumende mari inodarika zvikamu makumi maviri kubva muzana zvebhajeti rehurumende. VaMangudya vaudza komiti kuti gore rapfuura RBZ yakakweretesa hurumende mari inosvika 2.9 billion, iyo hurumende yaive nebhajeti re5 billion. Nhengo dzekomiti dzaradzawo kusafara nenyaya yekuti bhanga guru riri kuramba richiita zvikwereti risina mvumo yeparamende, uyewo kuti havasi kufara nekambani yebhanga iri yeZimbabwe Asset Management Company iyo yakatora zvikwereti zvemakambani ainge ave kutadza kubhadhara zvikwereti kumabhanga. Vabiti vati zviri pachena kuti kambani iyi yeZamco yakatora zvikwereti zvavanhu vane chekuita nezvematongerwo enyika, uye vati vanobvumirana negurukota rezvemari vaMutuli Ncube kuti kambani inofanira kuvharwa sezvo ichifurira vanhu kuti vasabhadhara zvikwereti. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.